Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 3, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 hwakasvika pamazana maviri nevatanhatu, kana kuti 206, mushure mekushaya kwevamwe vanhu vatatu nezuro wakare. MDC Alliance inoti chibvumirano chekuri pavarimi vechichena vakatorerwa minda chakaitwa pakati pehurumende nevarimi ava chiri kunze kwemutemo. Hurumende inopa makambani maviri ekuChina mvumo yekutanga kutsvaga marasha kuhange. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 hwakasvika nezuro pamazana maviri nevatanhatu, kana kuti 206, zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro vakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nevasere, kana kuti 6638. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 79 nezuro vakare. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi mashanu, kana kuti 5250. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu vapfumbamwe nezuro vakare. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose wadarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri, kana kuti 26,242,000. Vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvisere, kana kuti vadarika 868,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere checovid-19. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvina, kana kuti vadarika 6,294,000 vafa munyika iyi vachidarika zana nemakumi mapfumbamwe ezviuru, kana kuti 190,000. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti chibvumirano chekuri pavarimi vechichena vakatorerwa minda cheGlobal Compensation Deed chakaitwa pakati pehurumende nevarimi ava chiri kunze kwemutemo, sezvo chakaitwa kunze kweparamende sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Maere vaudza vatori venhau kuti chibvumirano ichi chakaitwa muchiwande pasingatevedzwe mutemo wenyika. Vati paramende inofanira kuve nechekuita nechibvumirano chekuri pavarimi.
Kana hurumende ichigara pasi ichiongorora ichiita kana nemapolicies ayo ngaifambirane nemutemo, ngaisaite maagreements kana kuti kugarisana pasi nevaimborima zvisipo paconstitution. Chikuru chiri panyaya yecompensation isiri kutaura kuti hurumende ngaifambirane nebumbiro reconstitution remtemo
vati kunyange hazvo bumbiro remtemo yenyika risingasungire kuti vaishanda mapurazi varipwewo hazvina kunaka pachivanhu kuti vanhu ava vasaripwa nekuti vakarasikirwa nemabasa uye vazhinji vacho havana chekubata
ngaiongorere kodzero dzevaimborima kana kuti varimi mafarm workers atinoti mafarm workers aiva 4 million itarisiwo zvakare kodzero dzavo painenge ichiongorora nyaya dzecompensation dzainenge ichiongorora
munyori mukuru musangano runomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo bandiko resangano ravo rinomirira vashandi vemapurazi rakataura pakunyorwa kwebumbiro remutemo yenyika kuti raida kuti nhengo dzaro dziripwewo izvi hazvina kutambirwa pakanyorwa bumbiro nezvikwata zviviri zveMDC nezanupf muna 2013 vati shuviro yavo ndeyekuti pachabhadharwa varimi vachena vaive vashandi vavo vachabhadharwawo
tinota kuti pakunoita bumbiro remutemo richitaura kuti mafarmers achakwanisa kubhadharwa nemaimprovement tinoda kuona kuti ndezvipi zvichaitirwa vashandi vekumapurazi tinoda kuti ivo oso vabhadharwe
munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende inonzwisisa kutambura kwakaita vashandi vakarasikirwa nemabasa avo pakatorwa minda asi vati vanotarisira kuti varimi vachabhadhara vashandi vavo kana vachinge vawana mari dzavo
hurumende inonzwisisa chaizvo kutambura kwakaita vashandi vamwe vakashorasikirwa nemabasa avo pakaitika land reform but vashandi kunyanyanyanya avo vanenge vangava nemakontrakts avanga vainawo nevashandirwe vavo vavanga vainavo hurumende inongotarisira kuti avo vanga vachishandirwa pavanowanawo mari vanogadzirisawo makontrakts avanga vainawo kana paine kontrakts yavanga vainayo navashandi vavo saka claim dzamashandi dzinoendeswa ku vashandi
pasi peglobal compensation deed hurumende ichabhadhara vachena vakatorerwa minda yavo mabhiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuamerica advocate maere vati zvakakosha kuti zvibvumirano zvakadai zviitwe pajekerere nekuti mangwana veruzhinji ndivo vanozopedzisira vobhadhara zvikwereti zvinenge zvatorwa nehurumende muchihwande asi vachipindura mumiriri weHarare East National Assembly vanhu vemutevedzeri weMDC Alliance vatendai biti muparamende nezuro panyaya imwe cheteyo gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakati paramende yainei nechekuita nezvechibvumirano chekuri pavarimi vachiti iri ibasa rehurumende vaziyambi vakati paramende ichazodiwa chete kuti itambire chibvumirano ichi kana vakazoda kushandisa mari yekubva mubhajeti renyika vaziyambi vakatiwo hurumende haisi kudzorera minda kuvachena vachiti vanhu vachadzorerwa ivhu varimi vatema vemuno vakatorerwa minda pamwe nevachena vane minda yainge yakachengetedzwa nemabilateral investment promotion and protection agreements nemabilateral investment treaties chibvumirano cheglobal compensation deed chakasainwa muna chikunguru pakati pehurumende yakamirirwa negurukota rezvemari vamutuli ncuve pamwe nemasangano anomirira varimi vachena anoti commercial farmers union of zimbabwe southern african commercial farmers alliance nevaluation consortium private limited ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudla
Isi inotungamirwa naNelson Chamisa yasarudza nhasi kanzura weHarare vaJacob Mafume kuti vave meya mutsva weguta reHarare zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaHerbert Gomba sameya weHarare nebato reMDCT riri kutungamirwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe. Studio 7 haina kukwanisa kutaura navaMafume sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Vanoruzivo nezviri kuitika vanoti makanzuro eHarare aya anove nhengo dzeMDC Alliance aona zvakakodzera kusarudza vaMafume kuitira kuti MDCT isawana mukana wekuvabvisa pachigaro sezvayakaita vaGomba ichivati inhengo yeMDCT yakasiiva navamogeni tsvangirai. VaMafume vakapinda muMDC Alliance vachibva kubato ravo rakapatsanuka kubva kuMDC yavatsvangirai rePDP vachiri vapenyu. Makambani maviri ekuChina anoti Sust Global neZimbabwe Zhongkin Coal Mining Group anonzi akapiwa mvumo nehurumende yekutanga kutsvaga marasha muwange National Park, izvo zvokonzera kushushikana zvikuru kuvagari nevanochengetedza mhuka. Mumashoko kuvatori venhau, sangano rinochengetedza mhuka reBejani Trust rinoti vanhu vemakambani ekuChina ava vakambosungwa munzvimbo dzesina matela neRubin's Camp pakati pehwange neVictoria Falls, asi vakazodzoka vave nemapepa kubva kuhurumende ekuti vainge vaine mvumo yezvavari kuita. Masango aya anochengetedzwa nebumbiro remutemo uye anochengeterwa zvipembere, izvo zvatarisana nekutsakatika munyika nekuvhimwa zvisiri pamutemo. Bepanhau reHerald rinomboburitsawo nyaya sedzekuNorton kuti mamwe makambani ekuChina haatevedzeri mitemo yekuchengetedza nharaunda nekusiya makomba uye kusvibisa nzizi. Izvi zviri kuitikawo kuManicaland kuri kucherwa mangoda kuchiyadzwa zvisiri izvo zviri kusibisa rwizi rukuru Save. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana gurukota rezvezviwanikwa vaMangaliso Ndlovu, sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Kuda kucherwa kwemarasha kuhange National Park kuri kuuya apo sangano reEuropean Union riri kuti kupa hurumende yeZimbabwe mari kuchanetsa nenyaya yehuori kunyanya munyaya dzezvicherwa. EU iri kushanda nemasangano akazvimirira kunyanya nekuda kwekushaya chivimbo nehurumende. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuri tinzwewo maonero avo.
Idanho iri idanho riri kurwadza vanhu vakawanda munzvimbo yehwange, kwozotiwo vanhu vanofarira kuchengetedzwa kwakanaka kwemhuka dzemusango vari kutambudzika zvakanyanya, nekuti hwange iNational Park. Iri National Park kudaro haisingori nzvimbo yatinongotarisa kuti inochengetedzwa mhuka chete, asi inzvimbo inounza mari yakawanda kunyika kuburikidza netourism. Inzvimbo inopa vanhu vakawanda mabasa vemasafari vanoshanda ikoko. Saka kupinzwa kwemachina aya muNational Park kuchavhiringidza kufamba kwemhuka uye kuberekana kwakanaka kwemhuka, zvinova zvichakanganisa mabasa evanhu uye zvichakanganisa upfumi hwenyika. Saka zvinhu zviri kutisivisa zvikuru.
Asi mitemo yenyika yakajeka panyaya dzakadai pachitaurwa zvose zvinoda kuti zviitwe pasati patanga kucherwa. Zvakateedzerwa here?
Havana kutomboteedzera mitemo yeEnvironmental Management Agency kuti vanofanira kuita Environmental Impact Assessment yekuongorora kuti project yakadaro ingakanganise zvakadini mamiriro enzvimbo. Asi hazvina kuitwa zvinhu izvozvo, asi mitemo uripo wakatyorwa. Saka zvinhu zvinosimisa zvikuru zviri kuitika kuhwange.
Asika vamaguhu, hurumende yeZimbabwe iri kuti iyo marasha akakosha pakuti anounza magetsi kunyika.
Panyaya yemarasha pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti mukatarisa pasi rese iko zvino izvi, nyika dziri kubva kumarasha dzichienda kune yatinoti renewable energy. Nechikonzero chekuti marasha ari kuonekwa sekuti ari kuwedzera kushomeka kwemvura nematambudziko akawanda ari kuuya akaita semafashama nezvimwe zvakadaro zviri kukonzeresa kufa kwevanhu vakawanda.
Saka poitwa sei?
Zimbabwe inofanira kuti ifambidzane nedzimwe nyika panyaya yekurwisana neclimate change. So investment muzvinhu zvakaita semaratya ecoal, ndingati kudzokera kumashure, nyaya yatinofanira kuti titaure semaZimbabweans kuti nzira yerenewable energy tingaifambisei kuti vanhu vakwanise kuwana moto, asi uri moto usingazokonzeri matambudziko akawanda.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare vari kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. imwe nyanzvi yemuNigeria inoti ine mushonga vechiwano unogona kurapa chirwere checovid-19. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti mishonga inobva muzvirimwa inofanirwa kutanga yaongororwa kuti inoshanda here kana kuti kwete, sezvo ichikwanisa kuvhiringa utano hwevanhu vakawanda vanenge vaishandisa. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nemuvhuro vakazivisa kuti vachaita kuti bato ravo reANC ritumire chikwata nekukasika kuZimbabwe kuti chinzwisise nezvematambudziko akatarisana nenyika. Mashoko ava Ramaphosa aya akatambirwa nemufaro nevakawanda munyika avari kuti nyaya dziri kunetsa muZimbabwe dzinogadziriswa chete nemuyananisi asina divi raakarerekera. Vamwe vanoti kupindira kwaita bato reAfrican National Congress rekuSouth Africa iri mumatambudziko ari muZimbabwe kunoratidza udzamu hwematambudziko aya pamwe nekuti anoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti rinotambira nemufaro urongwa uhu riine tarisiro yekuti rwendo runo chikwata ichi chichaitawo kuti chisangane naro, sezvo chimwe chikwata chakambotumirwa navaRamaphosa mwedzi wapera chakangosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chete. VaMnangagwa nebato ravo reZANU-PF vagara vari kuti munyika hamuna matambudziko angada kuti vekunze vapindire. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vakaudza bepanhau reHerald kuti rwendo rwechikwata cheANC urwu harunei nematambudziko anonzi ari munyika, asi kuti nderwekuzivisana mamiriro yakaita zvinhu mudunhu reSADC, iro vakati raita vari kuda kurikanganisa vachishanda nevekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Tatanga nekubvunza vaClifford Hlachiwayo kuti vanoti kudii nerwendo rweANC urwu.
Danho ratorwa neANC iri idanho rakanaka, idanho ratotambira zvikuru, idanho rakatononoka kuuya kuZimbabwe. Nekuti dambudziko ratinaro hari ratotanga izvezvi, idambudziko rakabvira ririko richinetsa vana vaZimbabwe richiita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa. Dambudziko ratinaro muZimbabwe idambudziko releadership, idambudziko regovernance, idambudziko relegitimacy crisis. Saka rinotoda kuti tibatsirane semaAfricans kugadzirisa zvinhu zvedu zvifambe. So dambudziko iranga rakuchispila over manje, rakuchikonzesa kuti nyaya dzezvoupfumi safamba zvakanaka, nyaya dzezveutano safamba zvakanaka, nyaya yekuzvikoro safamba zvakanaka, zvizhinji muZimbabwe zvinhu zvisafamba zvakanaka nenyaya yedambudziko rakangotanga rekusafambisa zvakanaka kwebasa nevanozviti vatungamiri venyika.
VaMuponda, tiri kunzwa chikwata cheANC chingangopinda munyika chero nguva kuti chinzwe pamusoro pematambudziko anonzi ari munyika, munotii nerwendo?
Rwendo rweANC tinorwigamuchira nemaoko maviri. ANC agara ari mabrother edu, takarwa navo hondo tikabatsirana, ende tagara tichidyidzana navo. It's what we call a sister organization. Saka ANC is welcome anytime, any day kuya muZimbabwe. Asi panyaya yemaproblems ari kunzi crisis Zimbabwe, crisis yatinayo ndiye masanctions akadaidzirwa nevanhu veMDC. Vakakumbira kuti masanctions ngaaramba aripo kusvikira ivo vatonga nyika. Tapedza izvozvo, kwaitwa election. ZANU-PF yahwina election zvakanaka, President Mnangagwa wahwina election zvakanaka. Vachamisa vakataura ivo kuti ndinozvidira jecha izvi, kureva izvozvo kuti vachadira jecha sazanoda kudyiwa nemunhu wese. Tinoona kuti ipapo ndopakatanga kuve nemaproblems eekonomi yekunyatsoratidzwa kuti no, pane makakatanwa asina kunaka, nekuti MDC yange yati inoda kudira jecha kuti ZANU-PF chero zvayahwina tinoda kuona kuti munoitonga sei nyika yacho, munoivhiya sei tisipo. Saka crisis yatinayo ndiyo yemasanctions atiri kutaura. Pakanyanyoipa ndepekuti iwe chero ukaomeserana sei nemukoma wako kana munin'ina wako haufani kudaidza munhu wekunze kuti aivaparadza musha wedu. Ndo zviri kuitwa neMDC kuti vaita kusaurirana neZANU-PF, iwo wachidaidza vanhu vekunze kuti paradzai Zimbabwe yacho kusvika yava madota. Ipapo ndokwatisa kuti hapana patriotism.
Regai tinzwe vahlachiwa yepinda itinzwe.
Hakuna imba inovakwa pasina jecha, pasina simendi. Imba inovakwa nesimendi. Kana vaMuponda vachitotenda kuti vachamisa, ndo vatori nejecha rovakaimba, ndo vatori nesolution yekuvaka Zimbabwe. Nendava iyeyi nekuti vachamisa ndo vakavhotirwa nevanhu. Nyaya iripo inyaya yekuti pane mupurezidenti akavhotirwa nevanhu, pana purezidenti akazozine koti learipo. Ndo pane makakatanwa atinotaura kuti ndo makakatanwa anofanira kugadziriswa. Ndo makakatanwa atiri kuti South Africa woye nedzimwe nyika dzakapoteredza tibatsirei tiyanane vana vamunhu tibatsire tipanise kuva tine dialogue paro paro kwete kunyeperana nekuti riri kuda kuitwa nana Munangagwa nevamwe vavo idialogue rekunyeperana ndosaka makwana vakasa chinozi poladia zvekuti masanctions izvi ikorasi rakasobvira kuimbwa 20 years ago ikorasi rinongoimbwa nezanupf zanupf haifani kuexcusa kuti aiwa isanction yaita kuti zvadai isanction yaita zvisadai nekuti ndo vari pachigaro kana sanction ichivanetsa kudila naro ngavatipe nyika isusu tirove sanction racho riripo vana vezimbabwe vajeu uchine mukaka vanakirwe varyerifere nyika ravo
regai
tinzwekonzeresa matambudziko ezimbabwe sanction akaiswa nezanupf sanction yekurova vanhu sanction yekuba sanction yekutora zvinhu zvisi zvavo sanction yekuita zvinhu zvisina kunaka ndo sanction yatakapuwa nezanupf ndo sanction iri kutinetsa iye zvino ndo sanction hombe reizimbabwe rinofanira kuti ribviswe rigadziriswe
vamuponda chikwata chiri kuuya cheanc tingaonawo here chichipuwa mukana wekusangana nevamwe vanopikisa iwa nevemasangano akazvimirira nevemakereke nokuti tinonzwa kuti pakauya vekutanga vanonzi hurumende yakavarambidza kusangana nevamwe
chandoziva ndechekuti special envoy anenge atumwa netsamba kunobva mukuru wenyika vakatanga kuuya vanga vakatumwa kunoona mukuru wenyika nokuti kunoona every jack and jill muzimbabwe vakafambira zvavakafambira kubva vadeliver message vakafambira purezidendi vakapindura mibvunzo yavo I think after that ndo pakazonzi a second delegation guys uye from the first one not the first one was supposed to meet everyone asirizvo ipapo ndopatoatova vanhu vemdc advice yandotokwanisa kuva vanhu vemdc ndokuti ngava prepare for elections in 2023 not calling for foreigners who don't vote in zimbabwen elections
ava vanga vari nhengo yezanupf vagilbert muponda munzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford shachivayo vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 dare rehaikoti mubulawayo rati nyaya yechikumbiro chechimbi chimbi chekuti hurumende imire urongwa hwekuda kuviga vanhu vakaurayiwa panguva yekukura hundi patsva ichanzwikwa svondo rinouya Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vati vave kuzonzwa chikumbiro ichimusi wechina svondo rinouya mushure mekunge gweta rehurumende Rejoice Hove rakumbira kupiwa nguva yekunyatsogadzirira zvizere. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaCharles Thomas avo vanoti vakatotywa panguva yegukura hundi vachishanda pamwe nesangano reIBH likaZulu vakaendesa chikumbiro chechimbi chimbi chekuti hurumende imbomira urongwa hwairi kuda kuita hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva iyi. Muchikumbiro ichi vaThomas avo vari kumiririrwa negweta vaNqovani Stole vakadoma mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe nasachigaro National Peace and Reconciliation Committee vaSelonare saivo vanhu vane chekuita nenyaya iyi. Vastole vatsinhira kuti nyaya iyi ichanzwika svondo rinouya sezvo gweta rehurumende rakumbira nguva izvo zvatambirwa nedare. Amai Jenny Williams, avo vanove mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira ega weMatebeleland Collective, varimowo munyaya iyi vakazvimirira pachavo vega sezvo mubatanidzwa wavo uri iwo wakavamba chirongwa chekutaura nemutungamiri wenyika kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Pane mutemo wekuti kuviga vanhu patsva vakaurayiwa nenzira seyegukura hundi chinhu chinofanirwa kuitwa hurumende ichitungamidzwa pamberi. Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakaurayiwa panguva yegukura hundi pakati pemakore a1983 na1987 mumatunhu eMatebeleland neMidlands nechikwata chemauto chainzi 5th Brigade. Vamunangagwa vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe vari mutungamiri wehurumende. Nyaya yegukura hundi inogara ichimutsa mutauro munyika nekuti vamwe vanoiona seine chekuita nekurwisana kwemarudzi. Vamwe vanoti hurumende inofanirwa kubudisa pachena zvakaitika panguva iyi yokumbirira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi. Hurumende haisati yakumbira ruregerero panyaya iyi kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano rinochengeta ropa rekuzoshandisa munguva yarinenge richidiwa reNational Blood Service Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kupa ropa mudunhu reManicaland. Loida Moyo anotipanya inotevera.
Mukoti mukuru kusangano iri kudunhu remani kalenda amai Mary Nyamande vanoti vabereki vakawanda vari kutyira vana vavo kuti vaende kunzvimbo dzinenge dzakatarwa kuti vanoparopa ravo sezvo munyika mune dambudziko recovid-19.
These days kwatiri kuenda kuma outreaches ndekuti vanhu avasi kuuya semawira vaita kudhara nenyaya yecovid-19. Tinayo advanced team Ms. Timbarutsa. He goes out there, he puts some posters. But my parents, they are not willing to let their children come to donate due to COVID-19. They are protecting their children.
Amai Nyamande vanoti vanoshanyira nzvimbo dzekumaruwa uye nemaguta kuti vawane ropa iri mudunhu remanikaland.
Also go pa beto. Danga mvura also go pa beto.
Mukuru anoona nezvekubuda kwemashoko musangano reNational Blood Services Zimbabwe kudunhu remanikaland vaNicholas Mparutsa vanoti kunyange hazvo vaine dambudziko rekuwana vanhu vashoma panguva ino vanopa ropa, chimiro chedura reropa chiri pakanaka muwandu hweropa huripo.
Ropa ratinaro mublood bank mwedu iye zvine izvi tichitarisa nenguva yedu yechirwere chatinacho kana dambudziko ratinaro recovid-19 tiri kuona tiri pachinzvimbo chakanaka. Nekuti although zvikoro zvakavharwa zvichiri kuita tiri kuenda kumacommunities ikoko, saka ikoko zviri kuita kuti tinge tiine chi kana kuti chimiro cheblood bank redu chinge chiri pari nani. Kutaura kuno zvatiri kutaura kuti pasondo rino chairo chairo tine ropa rinogona kusvika kuma 200 units. Izvi zvinoita kuti tinge tiine tichikwanisa kupa hospitals edu ropa rekuti vabatsirikane kupa varwere vedu vanenge vachida ropa muzvipatara. Saka tingangoti position yatina iye zvinezvi tiri pachinzvimbo chakanaka, asi nekudaro zvakare tiri kungokurudzira vanhu vanogona kunge vachikutipa ropa vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vatibatsirewo nekoma blood donors. Tiri kuziva kuti vana vakavhara zvikoro kunobva ropa rakati wandei, asi tiri kuedza nepesi patinogona kuti tigone kupa zvipatara zvedu ropa ravanenge vachida.
Vamparutsa vanoti vana vane makore 16 zvichikwira vanokwanisa kutanga kupa ropa uye vanenge vachitarisirwa kuti vane uremu hunotangira pa 50 kg kuenda mberi. Vanotiwo vanhu vanokwanisa kupa ropa kubva pamakore aya kusvika pamakore 65 kana 40, asi kana munhu ave nemakore 40 panenge pachidiwa kuti munhu uyu atange aongororwa nachiremba asati apa ropa rake pachena. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 hwakasvika pa 206 kana kuti 206 mushure mekushaya kwevanhu vatatu nezuro vakare. MDC Alliance inoti chibvumirano chekuripa varimi vechichena vakatorerwa minda chakaitwa pakati pehurumende nevarimi ava chiri kunze kwemutemo. Hurumende inopa makambani maviri ekuChina mvumo yekutanga kutsvaga marasha kuvange. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.